vanhu vazhinji vari kuti ivo mashoko aObama nezuro paState of the Union Address ndiyo yatingati State of the Union Address yakanyatsonakisisa. Ndingangoti paState of the Union Address akaitwa ese muno muAmerica, vanhu varoti vaObama vakaseva vakagona. Ini ndinobvumira nevanhu vari kudaro nekuti kunyanyanya chinhu chavakanyanya kugona ndechekutaura zvido zvevanhu. Makaona here vachipa nhoroondo yemhuri dzakatambura apo maikonomi yeAmerica payainge isiri kunyatsofamba zvakanaka. Vanhu ivavo upenyu hwavo hwanaka. Saka chinhu chandakanyanya kufara nacho ndechekuti zvevaObama vakakwanisa kutaura zvinhu zvido zvevanhu. Kechipiri, havada kungouya vachitaura ngano, vainge vaine mafacts nemafigures kuti aiwa muna 2008 patakapinda muhurumende ndo mamiriro ainge akaita zvinhu upfumi hwenyika kasi honai patave. Saka chinhu chandakanyanya kufara ndechekuti izvo inyika yekuti vanokwanisa kuchengeta maybe data nemastatistics kuti kana vaya vaya vanoshoropodza votaura unogona kungoti bvu ndoumbowoyu. But kechitatu, chinhu chandakanyanya kufarira pakutaura kwavo inyaya yetsika, atingati mavalues enyika, kuti ndo mavalues atinoda isu semaamericans. Saka nyaya yemavalues, nyaya yecitizenship, nyaya yekuti vanhu tive tine that sense of belonging inyaya inokosha. Asi vakaenderera mberi vakataurawo ne vanhukadzi nevamwe vanhu vanowanzodzvanyirirwa. Saka nekuona kwangu, asingi kutaura kwavo, kutaura kwainge kwakadzama zvachose nekuti kwakabata nyaya dzakawanda wanda, uyezve vakaratidza yatingati sincerity pachirungu, kuti munhu ane mwoyo wakanaka, munhu akanyatsoratidza kuti zvinhu zvaari kutaura izvi hazvingove zvekutaura bedzi, kasi zvaibva mumwoyo wemunhu ane rudo nevanhu vake.
Ko Zimbabwe chii chaingadzidzawo pamashoko akataurwa navaObama?
Chinhu chatingadzidze seZimbabwe, ndakati chekutanga inyaya yekubatana nekuti mapato akasiyana siyana tikwanise kushanda pamwe chete, yavanoti bipartisanship, kuti marepublic nemadhemocrats vashande pamwe chete zvakanaka kuti nyika ibudirire. Kechipiri, vakuru vakuru vemuZimbabwe, ndikangoti vari muhurumende, vari muMDC nemamwe mapato anopikiza, chinhu chinonzi hurumende kuita zvido zvevanhu, kufadza vanhu kwete kuzvifadza iwewe.